Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 30, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vaviri vari kupomerwa mhosva ine chekuita nekuputitswa kwebomba kwakaitika muBulawayo svondo rapera, vamiswa pamberi pedare nhasi muBulawayo. Vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanoti hurumende iri kuronga zvekudzosa dhora remuZimbabwe senzira yekuedza kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Imwe nhengo yeMDC Alliance inoti upenyu hwevanhu vekumaruwa huchange huchinakidza kana mubatanidzwa wavo ukakunda ZANU-PF, iyo vanoti ndiyo yakaunza urombo muvanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nhengo yeMDC Alliance inoti upenyu hwevanhu vekumaruwa huchange huchinakidza kana mubatanidzwa wavo ukakunda ZANU-PF, iyo yavanoti ndiyo yakaunza urombo muvanhu. Gandri Maramba anotipanya iyi.
Vachitaura pamusangano waitirwa papenga uzuke muGutu South, vari kumira MDC Alliance musarudzo yemiriri weGutu South muparamende vaeri Musendekwa vati hurumende yava Nelson Chamisa ichapedza urombo huri kuvhiringa upenyu hwevanhu kumaruwa.
Chamisa oye! Ezoko! Ranga vachinetseka nezvinhu zvakasiyana siyana nema BP nema stress. Aiwa, miviri yenyu ngaichigadzikana kwokupedzisira. Chirwarai kwe28 days dzasara. 28 days dzichingonopera, zivai kuti ma BP 0, shuga yose 0, stress yose 0, urombo hwese 0, muzvipatara mishonga yauya, mari muhomwe, mabasa zvese zvichiuya neleadership yababa Nelson Chamisa.
Vamusendekwa vatiwo penga udzoka inzvimbo yakasarira nepamusana pekuti ZANU-PF kutadza kuunza budiriro. Vamusendekwa varedza kututsumwa pamusangano uyu apo pabuda mashoko ekuti vatsigiri venhengo ichava kukwidza veZANU-PF vapopurai togara ipi, vaifamba mudzimba dzevanhu vachikidzira vanhu kuti vasaende kumusangano weMDC Alliance.
Tiri kuwana mareports kubva kumasupporters edu emusangano wedu weMDC Alliance. Muno muwadi 27 vari kuti nezuro pane vatsigiri veZANU-PF vaitenderera vari under MP wavo candidate wavo Popurato Garepi vachinyora vanhu mazita kuti vangoenda musangano wese weMDC Alliance. Tichava kunyora mazita then tozoshanda nemi kana tichinge mapedza musangano iwoyo.
Asi vamusendekwa vaudza vatsigiri vavo kuti vasatyidziwe uye kuti vamhangare nyaya yekuongorori vesarudzo veEuropean Union vanga vari pamusangano uyu. Mumwe wevapinda musangano uyu vaChristopher Guva vatiwo vatsigiri veZANU-PF vakati vachanyora mazita emunhu wese achaonekwa pamusangano uyu vozorakasha sezvakamboitika muna 2008.
Vanhu vacho vanotaura kuti kana mukaona MDC ikahwinha imi musharobwa chaizvo. Vanhu vari kuungamirwa naPupurai Togarepi, asi ivo pana Mai Munyikwa, pana Adrop Chapua nevamwe vakawanda vangu vandisingazivi kuzoona asi vanotaura kuti imi musharobwa chaizvo.
Studio 7 yakundikana kubata vatogarepi kuti vatipede ivi ravo. Ndakamira Studio 7 kugutu South, ndini Country Maramba.
Vakafa nobata chigaro chemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende iri kuronga zvekudzosa dhora remuZimbabwe senzira yekuedza kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura nevatsigiri vezanupf pamusangano waitirwa paArcadia Community Hall muno muHarare nhasi vachiwenga vati hurumende ine urongo hwekudzosa dhora remuZimbabwe senzira yekuedza kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari. Vachiwenga vakurudzirawo vezvitoro kuti vabvume kutambira mhando dzemari yakaita seEcoCash pamwe nekuti vashandise makadhi ekumabhanga. Vachiwenga vati kudzoswa kwedhora remuZimbabwe kuchaitwa zvichienderana nekusimuka kunenge kuchiita upfumi hwenyika. Vakati zvinhu zvese zvinofanira kunge zvanakira veruzhinji muna 2025.
We must all now work so we can bring our own currents which we are.
Tiri kuda kuita kuti upfumi hwenyika husimukire tidzose mari yedu yemuno yatinokwanisa kuzodhinda kuita kuti tisazoite dambudziko rekushayikwa kwemari.
Mumwe mutsigiri wezanupf angari pamusangano uyu muzvare Susan Mapisa vati pfungwa dzavachiwenga dzakanaka zvikuru sezvo mari yave kungowanikwa pamukoto.
Ini ndakamirira Arcadia ndinoitambira zvikuru nenzira yakanaka nekuti US dollar riri kutinetsa. Vanhu varikutendera mustreets, mari dziri kubuda mumabanks dziri kunotengerwa panze. Saka nekuti vati mari yedu idaudzoka tinozvigamuchira zvikuru. Ndiri kufunga kuti makampanies akavhurwa, mabasa akavepo, vanhu vese vanobva mustreets voenda kumabasa. Therefore hapana need yekurwira that US dollar. US dollar riri kubetsera kutenga zvinhu kubva kwenyika. Vaya varida kurishandisa ndo vanozopera vakunotenga mumastreets.
Izvi zvatsinirwa nomwe mutsigiri wezanupf vaCharles Chaneta.
Ichokwadi uori hausati watombobatwa. Uri ukuru wekuti mabatirwa unoitwa ngaubve palevel grassroots level. Ngozi wakawanda wacho wese muupenyu wedu atikutarisa tichiona ndezvekuti zvese zviri kuitika ndezvekuti zvinotangira pasi zvichikwira zvokwira zvodzika pasi. Saka tingangoti handizive kuti anokwanisa kuti akwanise kuti abate kuti zvidzoke panormals ndiani.
Asi umwe mutsigiri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muzvare Rebecca Masukume vanogara muArcadia makare umo maitirwa musangano uyu vati zvataurwa navachiwenga izvi hazvina musoro. Vachiwenga vavimbisa kuti hurumende ichaita kuti vanhu vose vanogara muArcadia vatariswe zvakafanana nevamwe veganda dema vachiti makaradhi mazhinji ari kuonekwa semaalien vakati vachaita kuti vapiwe zvitupa zvisina kunzi alien. Vatiwo nharaunda yeArcadia inofanira kusimudzirwa munyaya dzemigwagwa, nzvimbo dzekutandarira pamwe nekuita kuti zvikoro zvepamusoro kana kuti sekondari zviwande munzvimbo iyi sezvo mune zviviri chete. Vachiwenga vati kana veruzhinji vakavhotera zvanopevo musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru zvinhu zvichavanakira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuMauritania kumusangano weAfrican Union. Dingindira remusangano uyu nderekurwisana neuori muAfrica. Vatungamiri venyika vari kupinda musangano uyu kwemazuva maviri kubva mangwana kusvika muvhuro. Mukuzeya nyaya iyi tabata muongorori wezveuori uye vari mukuru wesangano reInstitute of Chartered Loss Management in Zimbabwe, retired Colonel Joshua Murire, kuti tinzwewo mafungiro avo.
Corruption achisi chinhu chinooneka muAfrica chete, asi kuti chinooneka chakawanda muAfrica nenyaya yeurombo. Kuti Africa ine vanhu vanoshaya vakawanda, uyezve nenyaya yekuti kune vanhu vamwe vanoda kungodya zvavo vega, nekushayazve nyanzvi dzinokwanisa kurwisa kana kugadzira urongwa hwekuti paoneke nzira dzekurwisana nadzo necorruption.
Kune vanonongedzerawo vachiti kuAfrica uko zvakanyanya. Munoti iwo nemashoko iwayo munozvisiyanisa sei?
Apo ndinozvisiyanisa ndaka nanga nani kuti muAfrika tiri kuti kune vanhu wakawanda vanoshaya asi corruption yakanyanya haiwanzi kuitwa nevanhu vanoshaya kwete chikonzero chakanyanya muAfrika ndechekuti hatina urongwa hwakanyatsotwasuka uyezve nevanhu vane rudzidzo rwakakwana rwekurwisana necorruption.
Nyika zhinji dzemuAfrika vari muzvigaro zviri kumusorosoro huzhinji hwacho huchinongedzerwa nongedzerwa munyaya dzine chekuita neuori zvingagadzirisike sei zvinhu zvakadai.
Chekutanga ndechekuti munhu anofanira kutya kuti anongedzerwe aoneke ari mucorruption, asi munhu akaziva kuti ndikaita corruption handikwanisi kubatwa anokwanisa kuzooneka achiita corruption. Ndosaka ndati ini even kunyika dzakabudirira idzo ana America variko, the temptation to be corrupt is there but the fear of being caught is high, nekuti vane vanhu vane rudzidzo nokubata munhu anenge aonekwa achiita corruption. Whereas muAfrica isu hatina vanhu vane rudzidzo iroro, inooneka vanhu vakawanda vachibatwa vachinzi nhingi nanhingi abatwa ine corruption, kana ari minista nhingi nanhingi abatwa achiita corruption, asi kuchizonzi ndiani ane tsvakurudzo rakakwana ane ruzoro rakakwana vanhu ivavo hatina.
Avo vanga vari mukuru wesangano reInstitute of Chartered Loss Management in Zimbabwe, retired Colonel Joshua Murire, vachitaura vari parunare kuHarare. Mutungamiriri webato reAlliance for the People's Agenda vangosana moyo vanoti vacharamba vachiita misangano mudzimba dzevatsigiri vavo kunyangwe hazvo vamwe vachishora kuti kuita uku hakuwinisisa rudzo.
Vamoyo vanoti vacharamba vachiita misangano nevatsigiri vavo kwete marali, nekuti zvinopa mikana yakawanda yekunzwisisa magariro evanhu nekunzwa zvichemo zvavo uye nekuzvionera voga zvinetswa zvavo. Vamoyo vanoti kunyangwe vakatsoropodzwa zvichinzi hazvikundisi musarudzo, vacharamba vakanangana nemaitiro aya sezvo chinhu chimwe nechimwe chine mutangiro wacho.
Mhinduro yangu inoti ngatione kuti chichaitika musi wa 30 July, nokuti kana vachiti haisande vari kuti ivo haisati yamboshandiswa na somebody. Tiri kuishandisa isusu maonero edu, vanhu vakunyatsoiappreciata nokuti ndiyo strategy chete yekuti vanhu vagonewo kubvunza zvavari kuda kubvunza. Parali havagoni kukubvunza, ndiwo unongotaura wotaura zvawafunga wobva woenda. Isusu sezvamaona tinoita strategy yekuti patinosvika vanhu vanogona kutibvunzawo mibvunzo tichivapindura, ndiyo chete strategy ine musoro.
Vamoyo vanoti mukufamba kwavari kuita vachisangana nevatsigiri vavo munyika yose vachiita misangano uye kupinda munzvimbo dzavanogara, muri kubuda nyaya imwe chete yekuti vaneta neutongi hweudzvanyiriri kusina mabasa ne mari hurombo huchiwedzera pasina chekubata. Vanoti mukana wavainawo uyu uri kupa kuti vakwanise kuzogadzirisa zvinhu zvose izvi sezvo vanenge vazvionera pa minose fodya.
Paivo chii? Kwete zvaunofunga iwewe chete, unofanira kuteerera kuti vanhu vanoda chichirova shupa chichavari kuda kuti chigadzirwe. Unozviziva seka usingavapi chinhano chekuti vakubvunza? Vabereki vari kuchema nokuti vana vavo vavakafundisa vakapasa vana macertificates avari pamudhuri vari kutengesa airtime, hakuna mabasa. Chiri pamusorosoro papfungwa dzavanhu kuti please chinjai nyika kuite mabasa, kwete kuti uya muchiuya muchiti pashuga toda kutenga yedu shuga, toda kuti tiwane basa tiwane yedu mari togotenga yedu shuga kana matishirts kana chii toda kuzvitengera isusu.
Reverend Walter Nyakunu avo vachamirira apa musarudzo dzevamiri veparamende kumutasa South vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita mabasa avo sezvo vari kusvika kuvanhu vose vachifambira ward neward pasina zvekuunganidza vanhu zvinoitwa nemamwe mapato.
As apa tiri kufamba nekuti each and every ward tinofanira kufamba tichisangana nevanhu ivavo pa ward level, noti kubasa vanhu kuti vaungane pa constituency one. That program tichaiita, so vanhu vese vamuri kuona panapa it's only one ward. Tasimuka tikaenda kuward 22 makuseni, tichibva kuward 22 taenda kuward 26, tichibva kuward 26 taenda kuward 18, iko zvino taapano pa ward 21 ndopetaungana izvozvizvi.
Amai Agatha Maereka, mumwe mutsigiri weapa kuward 21 kuPenalonga. Amai Maereka vanoti vanofara kwazvo nemashoko aturwa nemutungamiriri webato ravo sezvo vabata nyaya dzeupfumi kuti mutungamiriri kana vatungamiriri vanosungirwa vakarudzwa kune vane hunyanzvi kwete kusarudzana zvechizivano. Ndakamirira Studio 7 kuOld West Penalonga, ndini Lloyd Moyo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 9:09 a.m. 0794930-7270 ne-13630 shortwave uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika 5pm. Musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzezvizvarwa zvisiri zvemuAmerica zviri kugara munyika iyi varatidzira nhasi muAmerica yose, vachiratidza kusafarira mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump kuburikidza nematanho avari kutorera zvizvarwa zvisiri zveAmerica. Kuratidzira kwanhasi uko kuri kudaidzwa nerekuti Families Belong Together kuri kuwana rutsigiro kubva kumasangano anorwira kodzero dzevanhu anosanganisira American Civil Liberties Union nemoveon.org. Tochienda kuna Marvelous Muhlanga Nyahuye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro neimwe tsvarakadenga iri kuita mabasa anonwisa mvura ekubatsira vamwe vanotambura vari muguta reHarare.
Sarangu ndinonzi Jacqueline Garande, ndiri musikana nemakore 24. Programu yangu ya dineta gore ne gore ino njiche kingarande street team.
Pasipe chirongwa ichi mnenge murgu ite chii?
Chirongwa ichi achaka wa ya sechuono kuti tine hama zedu anisa mari dinogara mumi guagwa jisina peku gara jisina kuchengi tete kazakanaka. Saka pachaka wa ya sechuono ndaka vandati inine andina chandi inacho asi chicha ndinga kwa nise kwa itira. Saka ndaka ungo tangane kuti sezo kuru kutono ora iringu wa ichandu gore ne gore ndo fana kwa mikira tii.
Pariji no murgu shanda ne vanu waka wanda sei uye sheku nzvimbo dzipi nedzipi.
Zvinoitika munyika yedu yeZimbabwe munomu hatikwanise kushanda kunzvimbo dzakasiyana siyana nekuda kwekuti hazvibvumirwe kushanda usina mvumo kana yatinoti clearance. Saka pari zvino ndiri kungoitira muHarare makore mairi apfuura andinoitira muHarare muHarare Gardens nekuti bazi rekanzuru ndo rinondipa mvumo yekuitira muHarare Gardens uyezve mapurisa edu emuZimbabwe vezrp vanondipa clearance yekuitira muHarare.
Chirongwa ichi chiri kutambirwa sei zuva nezuva uyezve mukati pari zvino mabatsira vanhu vakawanda sei?
Kubvira zuva randakatanga kusvika muzuva riri nhasi ndogona kuti ndakwanisa kunge ndichipa vanhu tii vanopfuura 4086.
Tinoona kuti zvinhu zviri kunetsa munyika, kuti muri kubatsirikana here nevamwe kana kuti muri kuzvifambisa sei kuti muzowana zvibatiso zvekuti mushandise pakubika tii nekutenga chingwa nemukaka nezvimwewo, pakamira sei ipapo?
Kutanga kwandakaita stitika zvese zvinhu hazvinoitika zvinobuda muhomwe yangu. Vabatsiri vanozouyo apo neapo asi zvese ihomwe yangu kubvira kune kuona kuti chingwa chichadyiwa chingani panoda tea akawanda sei makapu kana tihaya matables zvese zvese zvinobuda mumwe mangu handina munano ndibatsira
asi chii chakanyatso kukubata iwe semusikana wechidiki tinoona uchizikanwa setsvarakadenga munyika uyezve uchiita zvefashion nezvimwewo chii chakazokubata kuti ufunge kuti ubatsirewo vamwe
marererwo andakaita ndinoziva zvazvinoita kushaya ndinoziva zvazvinoita kumuka usina tarisiro yekuti mangwana uchadyei kumuka usina tarisiro yekuti upenyu mangwana ramangwana rako richajeka here kana kuti ringe risina kujeka ndakabva neko kumunga akunaitwa
tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu
ndingori mwana musikana akakudzwa namai vake amai vangu vanga vari shirikadzi baba vangu akafa mai vangu vari mwana mudiki chaizvo asi havana kumbobvira vatisiya kuti vanowanikwa zvakare vakandikudza nenzira yekushanda mukadzi anga akashinga wekuti aitokwanisa kana kuenda kumaricho kuti akwanise kubhadhara school fees yangu kana kuona kuti inini wachona ndachengetedzeka here saka naizvozvo kana ndichiona vanhu vari mumugwagwa ava ndinoona vari vanhu vakauya mumugwagwa nokuda kwezvikonzero sezvandakaita inini dzimweni dzenguva ndotombozvibvunza kuti pamwe kudai mai vangu vakandisiya vakanororwa nemumwe murume ndaigona kutotizawo pamba ndikanogara mumugwagwa pamwe angadai ari inini asi handizivini pane kuti inyasha saka kana tichiona vanhu ava vanogara mumugwagwa ngatisavatarisei pasi nekuti hazviwana wanhu munhu wese anogona kungoenda ikoko iwewe unogona kunge uri musano nhasi unogona kurwara mwana wako anosara asina muchengeti akaenda pai kunogara muchi mumugwagwa asina kuchengetedza
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tochimboenda kuna Jonga Kandemiri achitudza zvinoitika muupenyu hwedu our lives
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa matambudziko anosangana nevakaremara uye zvichemo zvavo zvavari kuronga kusvitsa kuhurumende pamusangano wavari kutarisira kuita nemusi wa4 chikunguru unove musi wa4 July muhurukuro yedu Tabata vaMorgan Shiri vanove sachigaro vedunhu reemberengwa musangano reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaShiri
zvakanaka
Vashiri, tinozwa kuti sangano renyu rine hurongwa hwekuita musangano mukuru musi wa 4 July. Mungatudza kuti musangano wakamira sei?
Musangano uyu musangano unosanganisira vashandi vehurumende kubva kuma departments akasiyana sanama ministries ari andamberengwa. Ndivo vanhu vatiri kusangana navo kuti tikurukure nezvehurema hwedu. Nenzvimbo dzakasiyana siyana dzokuti ivo vanoshanda muhurumende semavoko anonzi nehurumende svitsa izvi vasvitsire kwatiri vanomukana wokuziva kuti tinosvitsa panani napanani isimo tichizoona kusangana pakubata pamwe chete nemaorganizations kana madepartments ehurumende
asi pari zvino muri kubatwa sei nehurumende sevakaremara
hurumende pane apo neapo painobatawo asi zvisati zvichiti kugutsa isu zvikuru sei kana tiri kuenda kuministry of social services social services haisati ichispecializa mumadisabled chete inongomirira yakandangana navanhu vanonzi vari vulnerable kureva kuti inosanganisira varwere vakaremara maold age maorphan zvinhu zvakanguvakamwe vakangosiyana siyana kana kuti vanotambura saka isu kana tichisanganisiwa nevanhu vakadaro panotiremera nekuti isu tinenge tichingobva neurema hwedu patenge tabva nahwo hahuchinji ava vamwe vanenge vachingoti vanenge vane health yavo kana kuti vozosvika sevane maold age vosvika pachinguri chokuti vakura ndopo vopinda zvematiri mabatirwo atinenge tichingaita haatifadzi plus isu hatina mukana wekutaura zvatinoda kuhurumende directly
Saka musangano wa muri kuda kuita musowa 4 uyu munofunga uri musangano ero ungazochinja raramo dzenyu.
Tinotarisira kudaro kuti ivo kana vakange vavuya vakanzwisisa zvinangwa zvehurumende nebumbiro remutemo rehurumende nebumbiro reduo nekuti pane act inenge ichibudzira kuti vakaremara vanofanirwa kubatwa sei plus vakaremara vanofanirwa kupinda mastructures ehurumende akasiyana siyana panoitwa zvingava kuchikoro kana kune school SDA SDC puwa neimwe memba yakamirira vakaremara kana pangava pakanzuro muvavo nenhengo yakamirira vakaremara kana mbiri vanogona kuti budiriro isangova one-sided asi ive inosanganisira vakaremara padevelopment.
Tinoona kuti vamwe vevakaremara vari kuda kukwikwidza musarudzo dziri kuuya idzi. Muri kuona mapato ari kukubatai zvakakodzera here?
Mapato kashoma anosiyana plus kazhinji zhinji havazoiti follow up kuona kuti apa pamire sei apa pamire sei. Hatisati chigutsikana nemabatirwo kungava kuti mapato kana kuti muhurumende nekuti tinoona kuti isu tinobatwa kana kudzvanyirirwa kuti tizvimiririrevo mumapato imomo.
Ko tichitarisawo ZEC?
ZEC ndio imwe isati hatina zvainogona kutiitira nekuti zvikurukuru tingange tichiita kuvanhu vari sight impaired vani vavo havagoni kuzvinyorera kana kuzviverengera zvinenge zvakanyorwa pamapepa pakuvhota asi vanotonzi vainge navamwe vanhu vandovanyorera so hazvizoiti free kwavari nekuti ingatoko kutitarisirwa kuti iye aite zvekutanga abudza mutinjere pakati iye asingaoni taifunga kuti isusu ndo patinoda kuti tive tichitaura navo kuti aiwa dai vachinja vakaona kuti ari sight impaired anopiwa nzira yake yekuvhota yakakwanirana yari frigo yekuti aite akasununguka.
Aiwa, tinotenda zvikuru vashiri nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ai, ndokutendai vateereri.
Manga makateerera kuna vaMorgan Shiri vanove sachigaro wesangano reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe mudunhu remberengwa muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Vanhu vaviri vari kupomerwa mhosva ine chekuita nekuputiswa kwebhomba kwakaitika muBulawayo svondo rapera vamiswa pamberi pedare nhasi muBulawayo. Taurai Shava anoti panyaya iyi.
Mutongi wedare ramagistrate amai Gladmore Mushowe vadzinga vanhu vose vanzi havana chekuita nenyaya iyi apo vaviri ava vamiswa pamberi pedare kuwest common magistrate court muBulawayo nhasi masikati. Mutongi wedare abvumirana nemuchuchisi kuti nekuda kwekukura kwemhosva iri kupomerwa vaviri ava hazvaigona kuti inzwikwe nevanhu vose. Vaviri ava vaDouglas Musekiwa navaJohn Zulu vari kupomerwa mhosva yekuita utororo nekuda kupidigura hurumende zvichitevera kuputika kwakaita munhandare yeWhite City Stadium muBulawayo svondo rapera. Vaviri ava havana kupikisa kuti nyaya yavo inzwikwe pasina veruzhinji vanoinzwa. Vatori venhau vamirira kubva mangwanani kusvika nguva dzekumafoo manheru vachida kunzwa nyaya iyi asi nyaya iyi yange ichiitwa zvechihwande muhwande. Studio 7 haina kuzokwanisa kunzwa kuti vaviri ava avo vange vasina magweta vachamiswa riini zvekare pamberi pedare. Asi magwaro ari mumaoko estudio 7 anoratidza kuti mukuru wemapurisa muBulawayo akumbira dare kuti vaviri ava vachengetedzwe nemapurisa kubva nhasi kusvika musi wachikunguru 2. Hazvinawo kujeka kuti vaviri ava vakaiswa riini mumaoko emapurisa sezvo mashoko atiinawo achiti vaviri ava vakange vasungwa nemauto zvichitevera kuputika kwebhambo rakasiya padiki kukuvadza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vakakuvara pachiitiko ichi vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Muhadi, mudzimai wemutevedzeri wemumwe mutungamiri wenyika amai Mary Chiwenga, sachigaro weZANU PF amai Opa Muchinguri Kashiri nevamwe vanhu vanodarika makumi mana. Vanhu vaviri vanoshandira mumahofisi emutungamiri wenyika vakafa muchiitiko ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mumitambo yeWorld Cup, France yakunda Argentina 4-3. Uruguay ichatamba ne Portugal na 8 PM. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali chona njani zilugandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhlaka 13 Hlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababili ababothwa phezu kwecala lokuphosela uGulunede enkundleni yeWhite City, okwafa khona abantu ababili kwasinda uMongameli Mnangagwa bamiswa emthethwandaba.
Ngizubuhlungu kakhulu ngento eyenzakalayo lokuthi amapholisa wayivele ebopha abantu abangalwiyo bahluleka ukuyenza umsebenzi wabo elizweni ngendlela bale corruption.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngokusola uqatshwa kwePick n Pay kwabesishoneni ususwe abesindebeleni bamiswa emthethwandaba bemangobongobo ngokutshaywa ngamapholisa.
So kubo laba abalimi babona ingathi akulajinjo phakathi kukaMnangagwa nomgabe, indaba isabanjwe kanjalo.
Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa eyokuhuga abalimi abamhlophe abaxotshwa ngumnumzana Robert Mgabe baphephela kwele Tanzania iphelela eboyeni njengesithukuthuku senja.
Inhlanganiso le yinhlanganiso yelizwe lonke jikelele, but kusobala ukuthi nxa uqala ulutho luqala lapho uqale khona, njengoba nje nxa ungaqala umlilo uyaqala lapho uqalise khona ukubasa.
Sile ngxoxo lomnumzana Love Momoyo ngenhlanganiso yakhe ayisungule kuzona lezi insuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ababili abetheswa icala lokuzama ukubulala uMongameli Emmerson Mnangagwa ngokuphosa uGulunede enkundleni yeWhite City, okwafa khona abantu ababili bamiswe emthethwandaba lamhla, kodwa kungelabantu abavunyelwe ukungena emthethwandaba weWestern Commonwealth Magistrates Court, ngoba kubikwa lolu daba lulemfihlo ezingamelanga zivele emphakathini. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekubulawayo.
Ababili abetheswa lelicala ngabo windi bemichova. Osekumangalise abanye ukuthi uMongameli Mnangagwa wayethe ucabangela ukuthi ababezama ukumbulala abayisibo bakobulawayo njalo bengabasekeli bakankosikazi Grace Mugabe. Icala leli ebelikhangelelwe ukuthi lithonisise emthethwandaba weTrade Gold Magistrate Court ligcine lisiwa eWestern Commonwealth Magistrate Court. Kuchone kulindwe ukuthi icala leli lithoniswe ilanga lonke laze laqala ukuthoniswa ilanga selizatshona. Umanji umnumzana Gladmore Mushowe uxoshele phandle intatheli izindaba kanye lozulu ethi wonke umuntu aphumele phandle ngenxa yokuthi icala leli lilemfihlo ezingamelanga zivezwe emphakathini. Abasolwa laba ngabesilisa umnumzana John Zulu kanye noDouglas Musekiwa. Betheswa amacala amathathu aphathelane lomvukela insurgency, banditry kanye leterrorism yesilungu. Izibotshwa lezi ngabantu kazana abangatshengiseli lwazi lokuzwisisa umlando abawetheswayo. Umtshutshisi ucele umthethwandaba ukuthi izibotshwa lezi zigcinwe ejele njalo bathole imvumo yokukhangela omakhalekhukhwini babo ukuze bathole ubufakazi obugcweleyo. Kolunye udaba olufanayo, amalunga eMthwakazi Republic Party ayisithupha etheswa umlando wokuchaya imota yamapolisa ngesikhathi betshengisela ko Pick n Pay anikezwe imali yesibambiso ibail elikhulu lamadola i-$100 njalo bazabuyela emthethwandaba mhla ka 5 Ntulikazi. Omunye walabo ababebotshiwe umnumzana Welcome Moyo wesulelwe icala ngenxa yokuthi ubotshwe ngesikhathi evakatshela abanye abebevalelwe eCentral Police Station. Omunye wababotshiweyo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi ukhahlelwe walinyazwa ngamapolisa. Umkhwananzi ufike enkantolo esehluleka ukuhamba. Igqwetha elimela ababotshiweyo umnumzana Prince Buche Dube uthe ababotshiweyo laba bakhululwe.
Ukuthi accused number 1 Welcome Moyo kafakwanga vele ku remand ngoba siphikisane lapho ukuthi afakwe ku remand vele ngoba ebebotshelwe khona ngale nkambeni ngesikhathi siyavakatshela abangani bakhe. So kodwa ngalasizathu vele sokuthi abotshwe abuye khona lapho court to start. Of course umpolisa ebe oppose i bail on the basis ngezizathu vele ezingaqedakaliyo ezinye zangkhona ziyahlekisa kuthiwale nxa zilalele njengokuthi kuthiwe khona umpolisa izibotshwa ngabantu abangalama-valuable assets. Surely angake kube yisizathu sokuthi umuntu oswelayo kumele anciswe ibail just because uyaswela ngoba nti umthetho welizwe lelo uthi khona abantu balingane emthethweni.
Unobhala jikelele webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Akim Mhlanga uthi imali yebail okumele ibhadalwe imali eningi kakhulu ethi lokhu kutshengisela ukuthi ilizwe alikakhululeki.
Imali enkulu kakhulu uma uqathaniswa lecala elikhona ngoba icala elikhona socala elimangalisayo licala lapho abantu kade bedemonstrate khona betshengisela bekhonona ngalokho okwenzakala ko-TM Hyper. Kodwa uma sesibona umantshi esenza kanje kutshengisela ukuthi ilizwe lela likakhululeki lokho sisabuswa ngenduku yensimbi.
Omunye wabaxotshwa ko-Pick n Pay unkosikazi Rosemary Ncube uthi wasebenza iminyaka emithathu ko-Pick n Pay kodwa uxotshe ngezizathu ezingacaciyo ethi amapholisa ababophele ukubuza imisebenzi yabo besehluleka ukubopha abagangayo.
Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngento eyenzakalayo lokuthi amapholisa wayivele ebopha abantu abangaluyo bahluleka ukuyenza umsebenzi wabo elizweni ngendlela bale corruption waye bengabophanga umuntu wayefuna ukusibulalela upresident eWhite City babuya bazobophana lathi asibuze imisebenzi yethu.
Amalunga eMthakazi abelokhu ezama ukuthola imali yokubhadala isibambiso sebail ukuze bakhutshwe esitokisini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje ababili abetheswa icala lokuzama ukubulala umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuphosa uGulunede enkundleni iWhite City okwafa khona abantu ababili. Babikwa babotshwa ngamasotsha kade esala ukuthi basiwe emapholiseni baze bafakwa ezandleni zawo amapholisa izolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Walter Sinunguli Mbongolwane.
Yabona lapha mthakathi kukhona ukunuka santingwana lapha ngoba siyazi khona kulombiko ethi kulomuntu owabotshwayo ngelanga ibhomba liqhuma sokuthiwa kulabantu futhi ababanjiwe besuke ephumula. Into esingayijela kahle lapha ukuthi la amaphoyisa abathi bona abavunyelwa ukuthi bakhulumisane bacubungule then babone lo owabotshwa ngelanga kuqhuma ibhomba kutshengisa kukhona abakufihlayo ngoba siyabona ukuthi inhlangothi zombili yamaphoyisa lamasotsha abasebenzisani kahle. Amaphoyisa amasotsha asephethe imisebenzi yamaphoyisa sokuthi imisebenzi yamaphoyisa behluleke ukuthi baphenye babone ukuthi khona ongabe yenze isenzakalo leso ngubani. Laba nje ukuthi wababotshe ephumula mina ngokubona kwami nje ngabantu asebesetshenziswa nje ukuthi kuvalwe nje amehlo abantu kubonakale sengathi kule nto eyenzakalayo. Kodwa obuye kokungani ukuthi iqiniso yikhona ukuthi khona kulo muntu ovalelwe ngamasotsha yiko othale sikwazi ngubani njalo uvalelweni njalo ukuthi utsho ngubani.
Manje nxa ukhangele wena okwenzakalayo khona lokhu kungaba kulesandla sabantu abakuhulumende kuphakathi kumbe yilokhu osokuthiwa ukuthi kungaba ngabe G40?
Impi yomdeni leyo yinto yomdeni ngabantu bezani PF abatshalayo i-G40 leyo abayikhulumayo iphakathi kwezani PF layo i-G40 asikwazi ukuthi ingakwenza into kodwa siyazi ukuthi kona sekulama namusenge abantu ipande zabuphiwe so by 14 ngabe ingayisiyo ngoba siyazi ukuthi bathi ngezingebele umbeki wenkosi akabuthi layo so siyazi ukuthi wenka labo labo bayafuna ukuthi kwena bengene laphana so bayathinteka kulokho naye ukuba ngekhona uyathinteka ngoba siyazi ukuthi kwena njengoba kunje uyazi ukuthi baningi abafuna ukuthi kwena bengenile laphana so into le vele ayikacaci sizoyicela sevuthiwe kodwa kwamanje thingasidingela zihlabano ngoba vele abantu laba bavele bagangile bonke.
Alo-ke ngumnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane ocubungula ezombusazwe ubexoxa le Studio 7 esecingweni ese South Africa. Imizamo kaMongameli Emmerson Mnangagwa eyokuhuga abalimi abamhlophe abaxotshwa ngumnumzana Robert Mugabe baya kwele Tanzania iphelela eboyeni njengesithukuthuku senja. Lokhu kulandela uhambo lukaMnangagwa kuyona le iviki lapho ayazise uZulu ukuthi uvakatshela usowakhe umnumzana John Pombe Magufuli. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Tanzania umnumzana Mathula Lusinga onguye njalo emela ibandla leMDCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni ye-African Union. Saqala ngokumbuza ukuthi abalimi bamukele njani isicelo sikaMnangagwa esokuthi baphenduke ekhaya.
Abalimi kukhanya ngani bonke abahlanganelo umnumzana uMnangagwa bathi bona ngeke babuyele eZimbabwe ngoba indlela uMnangagwa abaphathe ngayo ekhuluma nabo lapho ibe yindlela eyaphele yaba yiyo eyabasusa ekhaya. So kubo laba abalimi babona ingathi akulatshintsho phakathi kukaMnangagwa noMgabe. Indaba isabanjwe kanjalo, indaba yokuhlukumezwa kwabo njengabalimi, indaba yoku kungayiwa phambili njengoba wonke umuntu efuna.
Akula ngisho lo yedwa othembise ukuthi engabuyela ekhaya.
Kulabo esibabonileyo akekho. Ngoba enye into abayichoye ukuthi-ke bacabanga ukuthi yena umnumzana uMnangagwa indlela yakhe aze lapha bekuyindlela yokukhangela ukuthi iTanzania kahle kahle ngesikhathi sombangazwe bekuyiyo eyaqala ukunceda labo ama-liberation movement abuyela emazweni yabo esiyakulwa. So iTanzania ihlala iyingqukulethela kulezo ndaba zombangazwe. So ubelande lokho, kodwa-ke wabuya futhi walanda ezozama ukuthi ancenge lama-farmers asebalekele heza eTanzania. Kodwa-ke uhulumende walapha eTanzania layo usabanikile laba bantu indlela zokuphila ezingcono ukudlula lezo ezeZimbabwe abebezitholile. So bacabanga ukuthi kungcono bazihlale lapha eTanzania.
Yena uhulumende weTanzania ubemphile ithuba lokuthi axoxisane labalimi laba kumbe ubengazi vele ukuthi uzakhuluma labo?
Kube yinto abehamba eyincenga privately one on one ezama ukuthi uhulumende walapha engaboni ukuthi wenzani, kodwa-ke bambonile ukuthi wenzani. Kodwa-ke kusuke kwaba yinto engazange yakhipha ingxabano ngokuthi bonke labo abebekhona kule meeting basuke bamtshela umnumzane uMnangagwa ukuthi hayi cha, indlela zakho ohamba ngazo le ndlela zakho ozithembisayo asingeke sikwazi ukuthi sikhululeke sibe sefe ukuthi kuyena siyoba ngabalimi kuleli yalizwe.
Izithembiso bani azithembisa abalimi laba nxa uzizwile?
Bathi bona-ke kahle kahle bekungafiki izithembiso, bekuyizindaba zokuthi-ke ukudelela ukuthi-ke ma uza kithi khonokuyana uMgabe akwenzayo thina siya kuqakathekisa, khonokuyana indlela uMgabe athatha ngayo ileni thina siyayiqakathekisa, khonokuyana ukuthi wena ma usehluleka ukuthi usebenze lathi ngendlela yethu thina esiyifunayo esathatha ngayo umbuso esabusa ngalo ilizwe from u-1980 kusiba ngale ndlela esathatha ngayo umhlaba ngesikhathi lisuka, ma ungazwani ngaleyo ndlela cha ngeke sisebenze nawe.
Hello, okay. Umnumzana Mathula Lusinga isizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania onguye njalo omela ibandla leMDCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni ye-African Union ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseDar es Salaam kwele Tanzania.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala fovembula.
Lamlela ndwandwe,
Loba nje umumo wezombusazwe emaphandleni ezansi emandebeleni uthulisele amabandla aphikisayo asola ibandla elibusayo ngokuthenga uZulu ngokudla kanye lokubathembisa ukubapha ukudla. U-Albert Ncube usipha loludaba esemajawundeni eGwanda.
UZulu kane labamabandla ezombusazwe uyavumelana ukuthi awukabi lodlakelo oluphathelane lezombusazwe njalo kuthule kulalapho kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Umnumzana mkhulumeli moyo oyebeze emzingwani uthi kutshaya umoya kulezi nsuku ukwedlula ngesikhathi sikaMugabe.
As far as I'm concerned, mina lapha, ayi angaboni ubudlwangudlwangu. Ngibona ingani it's better, far much different kule mnyaka leyana edlulileyo. Ngoba hayi ubungakhululekanga, khathesi hayi sizizwa sikhululekile.
Loba nje kungeladlakela lezombusazwe, abamabandla laphikisayo bathi inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokupha uZulu inkomo phansi kwehlelo lo-Command Livestock sekudala ukuthi iZANU-PF ikhankase ithembisa uZulu inkomo. Unkosazana Sokoluhle Nleya owePlumtree ngomunye walabo abathola lezi nkomo phansi kwalolu hlelo.
Ngiyabonga ngokunikwa lezi nkomo ngoba lezi nkomo zizangithuthukisa phakathi nakwami lemuli yami, imuli yami ingasweli imfundo. Kukho konke engithenga kunikwa ngizaqhubeka ngisenza kahle.
Kube lokukhonona okukhulu ngendlela lezi nkomo ezabiwe ngayo iningi lisithi ziphiwe abasekeli bebandla leZANU-PF. Umnumzana Rezin Moyo uthi akula ngijolo yedwa amaziyo othole lezi nkomo emhlubulweni weZansi yeGwanda.
Okunjengalapha esigabeni sakithi lapha engikhona Gwanda South Constituency, angibonanga lo yedwa umuntu oyitholileyo leyo nkomo. So kusuke kungimangaze futhi ukuthi bona laba abantu abaphiwe inkomo eGwanda bavele bengabantu beGwanda yini? Sibabone phela abakithi lapha abaziphiwe lezi nkomo.
Imbiko esiyitholile iveza ukuthi emaphandleni eGwanda izakhamizi sezithenjiswa inkomo ezintathu ngomuzi ngabakhankasela ebandla leZANU-PF njalo isikhulumeli sebandla leMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ezansi emandebeleni umnumzana Ekhe Moyo ozancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende eGwanda South. Uthi lokho kudala ukuthi izakhamizi zesaba ukubuya emhlanganweni yebandla lakhe.
Kathesi bahamba besithi bazanika abantu inkomo kwindlela yokuthi wena ozabonakala usiya emkhankasweni wamabandla aphikisayo lezo nkomo awusoze uzithole. Sikhankasa emumwini onzima abantu bajimisana lendlala ukuthi sizancitshwa lokhu.
Unkosazana Anele Mnyandu oyebandla le-People's Rainbow Coalition ozancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende emzingwani uthi amalunga labasekeli bebandla lakhe ngabasaluphiwa uncedo lokudla oluvela kurhulumente besetheswa umlando okusekela amabandla aphikisayo.
Kunjenje emzingwani kuwodi 20 ukhansila we-PRC kasatholi ukudla kukahulumente. Abazange bakufihle laba bapha ukudla abeZANU-PF ukuthi benze rally bamenezele batshela abantu bonke ukuthi wonke umuntu we-opposition kungabe kuyi-MDC kungabe kuyi-PRC loba yini baqanjwa ngamagama wonke khonapho ukuthi kabasoze banike ukudla.
Umnumzana Guta Kwashe Zulu ozancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende eMatobo North emele ibandla le-Alliance for the People's Agenda uthi ababengabalweli benkululeko abavumi ukuthi bakhankase emaplazini asemadojeni.
Nxa uhamba usiyangena endaweni enjengamaplazini bahle bakutshela amahoveti ukuthi lapha sikufuni la thina sifuna abantu beZANU-PF kuphela la. So bese ngimangala ukuthi hawu kanti amaplazi ngabantu beZANU-PF yini bodwa. ama posta mingi mpela baya tabula nya tingi sisa nya seruti katiba tabulilani joo wano mtetu siti ya umela ngutachure
uchalimano iba nleleza nupf eza ansia mandebeleni umnumza na babilangu tweni katandao koko la tinga lulutaba ukukonona kwa mabandla pikisayo lokhu buza ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ephethe thembisa umhlaba wonke jikelele ukuthi leZimbabwe lizaqhuba ukukhetho olukotho olungela ukuthandabuza njalo lokuthula. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Lilalele emsakazweni weStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lilami owenu uChris Gande. Ikudibana njalo uhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Love Momoyo owayengusomlomo odalela ePhalamende ekhuluma ke ngebandla lakhe elitsha alisungule ngemva kokusuka ku-MDCT. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi igama lenhlanganiso yakho wayibumbayo yezombusazwe ithiwa yini?
Ibizo lenhlanganiso yethu kuthiwa yi-United Movement for Devolution, UMD.
La faka yini abantu ukuthi bancintise lo umnyaka kukhetho luza?
Ye, safaka abantu abamele dalele parliamente abalichumi la sikani nembili sazofaka abalichumi lanhlanu labo kuyibo bamele idalele le council.
Ya ungasitshela ukuthi injongo yenhlanganiso yakho ngeyani kahle kahle?
Kini injongo yethu njengebandla ngeyokuthi sithuthukise izigaba ngezigaba ngokuchiyana kwazo. Sisebenzisa isisekelo sombuso uchapter 14 lapho ovumela khona ukwehliswa kwamandla esiya ezabelweni. Yikho esikukhangelele njengenhlanganiso okwakuqala ukuthi amandla kayehle lapha akhona ikakhulu ku-central government khona le dorobheni leHarare ebuye kuziqinto ezijiyeneyo amandla abantu bebe lamandla wokuthi bezinakanele befake inhlelo zentuthuko. Okwesibili abantu kumele bebe lamandla wokuthi imithethwanyana nje thize bebe lamandla ukuthi bezifakele imithetho kuyo ezabakhangela ngendlela abafuna ukuhlala ngayo njengoba nje kuvele kukhona ku-constitution lokho. Yikho esikhangele kakhulu ukuthi inhlanganiso isebenze kanzima ukuze i-constitution yeZimbabwe njengoba kuvumela ukuthi amandla ehliswe nakanye ehliswe efike ezabelweni ngokuthiyana kwazo. Sikhangele njalo ngodaba lolo oluhluphileyo, udaba lokuncindezelwa kwemihlobo labanye abantu bencindezelwa imihlobo lo okuyiwo omningi kulele lilizwe. Thina njengenhlanganiso sethu incindezelo kasilufuni, kungabe kusezifundweni, kungabe kuyikuhlala kuhle ngemakhaya, kungabe kusemsebenzini, kungabe kwezentuthuko. Thina sikhangelela ukuthi kungela ncindezelo, incindezelo lesilalo okweminyaka engamashumi amathathu lasifica mina mbili. Silokho sathola uzivuse uncindezelo lolu luphele. Sikhuluma nje kusobala ukuthi uluhlu lolo leMandebeleni lusalele emva kakhulu kwezentuthuko, kungabe kwezemfundo, kungabe kwezokusebenzi, kungabe ngezamabhizinisi, isalele emuva ngenxa yoncindezelo lolo esikhuluma ngaso. Thina njengenhlanganiso sithi kasifuni incindezelo, abantu beZimbabwe
kusisekelo sombuso bayalingana asihloniphaneni sincedisaneni ngokulingana
lilamalunga amaningi na njalo ungasitshela ukuthi avela esigabeni semandebeleni kuphela na
inhlanganiso le yinhlanganiso yelizwe lonke jikelele but kusobala ukuthi nxa uqala ulutho luqala lapho luqale khona njengoba nje nxa ungaqala umlilo uyaqala lapho uqalise khona ukubasa kunethemba ukuthi usuka lapho uzamemetheka umlilo ubamba izindawo zonke kodwa kakutsho ukuthi libandla lemandebeleni kuphela libandla leZimbabwe libandla elikhuluma ngezinto ezikhathaza lo muntu ongekho kwelemandebeleni ngoba nxa sikhuluma ngokuthi amandla ayebantwini ayintuthuko lamandla okutshiyana kwawo sikhuluma ngenhlelo zenezo zibona senzakala kwele Manicaland sike sabo lamadalimana khona ngale umshado wa Diamond sabo lamaye amadalimana akade khona emarange lapho esibone izakhamizi zakhona ngale zithukuthela ngenxa yokuthi besithi khona amadiamond laka abancedi ngalutho so into esikhuluma ngayo thina nxa sikhuluma kwehlisa sisamandla ebantwini lokuthi inhlelo zentuthuko zibanjwe izakhamizi luhlupho olukhona ilizwe lonke jikelele kasilohluphele emandebeleni
manje amalunga enu okwakathesi liwatshela ukuthi umongameli avotele bani
okukamongameli yinto elizwe lonke ekhathaza uzulu wonke yikho-ke lokhu kuya ngesifiso salowo umlandeli ongumlandeli we-UMD ukuthi yena ufisa ukuthi kumongameli evotele ubani kasincintisi kumongameli welizwe yikho abalandeli bethu bakhululekile ukuthi bevotele lo abasibona ngathi engalalela ngono izifiso zethu njengebandla le-UMD
kulezinye inhlanganiso esigabeni semandebeleni ezilenjongo efanayo ezifana labo Mthwakazi Republic Party labanye abanjalo liyasebenzelana labo na
ya siyasebenza ndawonye siyahlala lemhlangano siyanguya kwezikhathi lamabandla atshiyeneyo ale nkulumo efana nale yethu kasehlukananga kangako kodwa esingabe sehlukene kikho ngamaqhinga okuthi kanti lokho esikhuluma ngakho esithi kwehliswa kwamandla sikufeza njani
hayi kuyozwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga ithuba leli endilitholileyo ukuthi ngikhulume labalaleli engilethemba ukuthi sizaqhubeka siloko sikhuluma labalaleli ukuze bezwisise ngokugcweleyo injongo yebandla leli esithi United Movement for Devolution ngiyabonga
hayi nathi sibongile lo ke ngumnumzana Love Momoyo owayengusomlomo wedale lephalamende ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Counting all the reasons we are the champions. There ain't no turning back.
Kwezemidlalo iqembu le-Argentina selisukile kumidlalo ye-World Cup ngemva kokunqotshwa nge-4-3 ngele-France. U-Antoine Griezmann owe-France nguye ohlohle kuqala ngemva kombekwa kwathi u-Benjamin Pavard watshaya lesibili sekudlule phose ihola 57 minutes. Mbappe nguye ohlohle ibhola lesine. Sikhuluma nje sezingenile enkundleni. Kwamunye nje umdlalo ogobhozisa amathe i-Uruguay izaba idlala yona le-Portugal kathesi nje ngomzuzo omwodwa nje olandelayo. Everything from the get-go to complete the ambiance of Soweto. If and when you call every echo, this spirit from us until it's my fit. Everybody get their hands up for the anthem. Chino Shai from the end. I'm busy taking off from my wish list. This is everything with the dick dick. Cause we're in the making of the kiss kiss. I believe everybody make a difference. Came a long way, check the distance. Basi ngakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. amabili ababotshwa phezu kwecala lokuphosela ugulunede enkundleni ye-White City okwafa khona abantu ababili kwasinda umongameli Mnangagwa bamiswa emthethwandaba. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abotshwe ngokusola ukuqatshwa kwePick and Pay kwamashona kususwa abesindebele labo bebesemthethwandaba. Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa ekuhuga abalimi abamhlophe abaxotshwa ngumgabe iphelela eboyeni. Igama uChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.